mutungamiri webato rezapu vadumiswa dabengwa vazivisa nezvechibvumirano ichi pamusangano wavaita nevatapi venhau nhasi mubulawayo mutauriri wezapu vaipitule maposa vanoti zapu haizi kupinda mmdc alliance asi chibvumirano ichi chichaita kuti bato rezapu ripiwe zvigaro gumi zvedare reparamende zvichakwikwidzwa nenhengo dzebato iri dzichitsigirwa nemdc alliance
chibvumirano chiri papresidential level chete kuti zapu ichasapota president yavachamisa asi zapu inoramba iri zapu zvakare haina kupinda mualliance icharamba ichishanda sezapu yakazvimirira yega kunze kwekuti tichasapota president yavachamisa chete musarudzo dziri kuteveredza saka chibvumirano chachakanyorerwa nezuro saka part of chibvumirano chacho vanhu vealliance vacha supporter makandidhetsi ezapu igumi apiwa zapu zvakare pane makandidhetsi pane maseats eproportional representation achapiwa zapu ndirikuona kunge gumi zvakare
vamaposa vati bato ravo rakamboedza kutaura nemamwe mapato asi richitadza kuwirirana nawo izvo zvaita kuti rishande nemdc alliance
chibvumirano chiri kuuya mushure mekunge tamboedza sebato kuti titaurirane nemamwe mapato nemamwe maalliances asi taitadza kubvumirana nezvikonzero zvakatisiyanei asi tinofara nokuti finally tazokwanisa kubvumirana navachamisa nealliance yavo zvakare zvinozadzikisa chido chedu chokuti vanhu vabatane mukubvisa ZANU-PF iyo yapondaponda nyika makore 38 apfuura
chipanga mazano pauniversity of pretoria vati nashe mawere vanoti vadhavengwa munhu ane nhoroondo inoremekedzwa mukurwira rusununguko rwenyika vachitiwo chibvumirano ichi chinogona kubatsira vachamisa nemdc alliance zvikuru mudzidzisi munyaya dzerunyararo nebudiriro uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vavincent chakunda vanotsinirawo maonero aya
ndinoona sokuti ndichimwe chikamu chawedzerwa kuna vachamisa kuti vava kutsigirwa negamba rakarwa rusununguko rakafanana naDumiso Dabengwa mukanyatsokuzvicherechedza vanachamisa pavakanga vachiidza kutora vana Joyce Mujuru nebato rake kuti vauye muMDC Alliance vaiti ivo vanoda mumwe munhu ane mutsigo wehondo yorusununguko kuti ave mubato ravo kuti zvigopa mucherechedzo kuvarwi vorusununguko vari munomunyika kuti bato rana vachamisa richinge rahwina rinogona kuremekedza zvido nokuzadzikisa zvishuviro zvavanhu vakarwa rusununguko
mune imwewo nyaya Zimbabwe Electoral Commission inoti vanhu mazana maviri nevashanu ndivo vakakwanisa kuendesa mazita avo kudare renomination court nezuro kuti vakwikwidze pazvigaro gumi nezviviri zvedare reparamende zviri mudunhu rebulawayo ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini Taurai Shava.